Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5 2018.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Zininga, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Asi matauriro ari kuita mukuru wacho wenyika ari kuita kuti vanhu vakati wandei, kunyanya ivo vekunze, vafunge kuti chino chiripo.
Zimbabwe yove mubishi rekugadzirira kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth umwe yakabuda mugore ra2003.
Vamwe vemasangano anoshanda akazvimirira ega vanoti mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa sezvinofanirwa zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinoramba kutambirwa.
Vagari vemuzaka Central mudunhu remasvingo vanoramba kuchitsa magwaro anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota kana kuti mavota registration slips kumasabhuku kana masachigaro ebato rezano PF vonyimwa chikafu chinofanira kupiwa pachena nehurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe iri mubishi rekugadzirira kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth umwe yakabuda mugore ra2003. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti chinhu chakanaka chose kuti Zimbabwe itange zvakare kudyidzana nedzimwe nyika kuitira kuti ibatsirikane munyaya dzezvedzidzo uye kukwezva makambani anozoita mabhizimusi munyika. Asi Zimbabwe inonzi inofanirwa kutanga yanyora tsamba ichitaura kuti inoda kudzoka muCommonwealth uye nyika dzose dzesangano iri dzozovhota kuti yotambirwa here kana kuti kwete. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kutevera zvose zvavari kutaura pari zvino kuitira kuti masangano akaita seCommonwealth ave nevimbo navo. Tanonoka wandi weStudio 7 abata Dr. Magaisa kuti tinzwewo zvavanoona panyaya iyi.
Commonwealth group ranga ratanga tiri kwenguva yakareba rinobatsirawo kuti nyika inge ichikwanisa kudyidzana nedzimwe zvinhu zvemutambo zvinonzi zveculture zviya zvedzidzo nezvimwewo zvakasiyana siyana.
Kunyaya dzemari yemapurazi akatorerwa vachena ingakanganisa here zvirongwa zvekudzokera mucommonwealth?
Handione ichikanganisa nokuti matauriro akaita hurumende yeZimbabwe sekunzwa kwandakaita zviri kunzi izvo vakakanganisirwa vachakwanisa kupuwawo mukoho wokuti vadzorere zvakatorwa. Saka vakawirira naizvozvo handione zvichikanganisa kuti vanhu vange vachibatana nevamwe.
Hurumende iri kuti varimi vakatorerwa mapurazi vadzoke vagopiwa malisi e99 years. Munozviona sei? Chii chinokonzera izvi?
99 years yakanaka nekuti vanhu vanoita kuti vaite yanonzi investment for zvinhu zvinenge zvizodiwa kana zvinozomuka after 5 years kana 10 years zvisingakwanisi kuitika kana munhu uine minda kwenguva shoma.
Tikatarisa mamiriro akaita hurumende iripo iko zvino, munofunga kuti Zimbabwe ichabudirira here mukugadzirisa ukama nedzimwe nyika zhinji?
Zvinoenderana nekuti zvavari kutaura ndizvo here zviri kuitika pakufamba kwezvinhu, nekuti muromo hauzarirwi nerwizika. Vanhu vanotaura zvavanoda kuita, asi zvavanotaura izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichibudikira zvichioneka munenge zviri kuitika nekushanda kunifamba kwenyu kuchiita nguva
zvinhu zvinodikamwa kuti zvisandurudzwe munofunga kuti vane chido here vangakwanisa kuzvisandudza izvozvo here kuti vadzokere munharaunda yekudyidzana nedzimwe nyika dzepasi pese
nguva yechiri shoma asi matauriro ari kuita mukuru wacho wenyika ari kuita kuti vanhu vakati wandei kunyanya ivo vekunze vafunge kuti chido chiripo zvisinei zvinofanira kunge zviionekwa zviya zvinonzi paground ngazvionekwe kuti zviri kusanduka ndo chinhu chikuru
vanga vari nyanzvi mune zvematenguro enyika vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vachitaura natanonoka wande westudio 7
Vamwe vemasangano anoshanda akazvimirira ega vanoti mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa sezvinofanirwa zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinoramba kutambirwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avatora kuvatori venhau muvulawayo nhasi vakuru vemasangano aya anosanganisira Election Resource Center, Youth Zimbabwe Trust, Women's Institute for Leadership Development pamwe neZimbabwe Christian Alliance vati vari kushushikana nematambudziko akasiyana-siyana avari kuona ari kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Matambudziko aya anonzi anosanganisira kushaya magwaro ekuzvarwa, kusashanda zvakanaka kweZimbabwe Electoral Commission, kunosanganisira kusashambadza kwavo zvakakwana zvinodiwa pakunyoresa kuvhota uyewo kuchisidzirwa kwevanhu. Mukuru wesangano re-Election Resource Center vatawanda chimhini vati kunze kwekuda kuti matambudziko aya agadziriswe zvakakoshawo kuti hurumende igadzirise mitemo ine chekuita nesarudzo nekukasika kuitira kuti pasazove nemakakatano ezvichabuda musarudzo kana dzaitwa.
Saka izvezvi zvitava kuda kutosvika pasarudzo zvakawanda zviri kutoitika iye zvino asi mitemo haisati yagadziriswa. Saka anodyiwa anogona kungomuka mangwana vati aiwa handina kudyiwa, mitemo yanga isina kuringana, saka sarudzo yedu yanga isina kumira zvakanaka. Ndo zvinhu zvatiri kuedza kuti ngatizvigadzirise iye zvino kuti zvisazoitika pamberi apo.
Vachimhini vatiwo masangano akazvimirira ega anoshushikana nekusashanda zvakanaka kwevashandi veboka raregistrar general ava vavati mashandiro avo anoita sekuti vane chinangwa chekuti vamwe vanhu vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Tarisiro yedu inenge iri yekuti vamudedeka vakati vava kupa vanhu zvitupa. Tinovaona vachiramba vachitopa vanhu zvitupa sekutaura kwavanenge vaita. Asi tiri kunzwa kuti kumatebeleland kunzvimbo dzakatenderedza Bulawayo kune vamwe vakanyoresa kuti vapuwe zvitupa izvozvo, asi nanhasi zvitupa izvozvo hazvisati zvauya. Periodhi yacho yakutopera yekuti vanhu varejiste. Saka zvinoreva kuti zvaitwa navamudede hazvina kutobatsira kuti vanhu vange vachidi vachikwanisa kunyoresa kuzovhota. Ndivo zvinhu zvaiitikawo during the colonial era tichidzvanyirirwa. Saka tinofanira kuona zvinhu izvozvo zvichi kana chiti tane hurumende nyowani ngationei nemabasa ari kuitwa nehurumende iyo kuti zveshuwa hurumende yatana nayo ini hurumende nyowani inoda kushanda nevanhu, inoda kubatsira vanhu.
Amai Samkeliso Kumalo vano vemukuru wesangano reWomen's Institute for Leadership Development vati vemasangano akazvimirira ega vanoshushikanawo nenyaya yekuti uwandu hwevanhu vari mumatunhu ematevereland hauna kunyatsojeka, vachiti zvakakosha kuti kunyatsokuitwa ongororo yekuti mumatunhu umu mune vanhu vangani kuitira kuti pasave nekufungira zvisizvo panyaya iyi.
Isu hatisi kubvumirana nemastatistics aripo akasaitwa kuti ndo acharichwa nemezaki. Takufunga kuti maybe mafigures aya akabikwa-bikwa. So isusu tikuda kuti government yeZimbabwe itarisise futi process statistics, itsvage even an independent body inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency.
Amai Kumalo vati vechidiki vabhazera havafanirwe kuve nepfungwa dzekuda kusundidzirwa kuti vade kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, asi kuti vanofanirwa kuziva kuti kuita izvi ikodzero yavo ine chekuita nekuti ramangwana ravo richange rakamira sei. Vatiwo senzira yekubatsira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, sangano ravo rinoda kuona vanhukadzi vakawanda vachikwikwidzawo pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana zvematongerwo enyika kwete kuti vangove vanhu vanovhota chete. panyaya kuchisidzirwa kwevanhu vaRashid Mahia, vanove mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust, vati zvisinei nekuti vanhu vemuZimbabwe vane mbiri yekuve vakadzidza, sangano ravo riri kusangana nevanhu vakawanda, kunyanya kumaruwa, vari kuudzwa zvemanyepo pamusoro pekunyoreswa kwevanhu kuchishandiswa michina yeBVR.
Biometric voting yakatonaka inoita kuti pasave nevanhu vanovhota nemazita asiri avo nezvitupa zviri zvavo. Kusave nevanhu vakafa vanovhota, kusave nevanhu vasiri vomuno vanovhota. Saka musavhundutsigwa, vanhu vasavhundutsirwa nenyaya yebiometric. Chechipiri, nyangwe mukavapa manhamba aya, handiti havafi futi zvikare vakaziva kuti wavhotera papi. Nekuti pauchavhota manhamba aya haana basa, iwo masiri wonhamba aya ari pachipepa chiya. Haawanikwe zvekare pavoters roll. Handizi, saka vanhu ngavarege kunyanya kuvhunduka nemanhamba aya. Tiri kuti ngavaende vanomhangara kumapurisa, ngavaende vanomhangara.
Pari zvino vanhu munyika vari kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa cheBVR mop-up, icho zvakatanga musi wa10 Ndira uye chinotarisirwa kupera musi wa8 kukadzi unove musi wechina svondo rino. Pasi pemutemo yenyika, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwemazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vagari vemuzaka Central Constituency kumasvingo vari kuramba kusvitsa magwaro anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota kana kuti mavota registration slips kumasabhuku kana masachigaro ebato rezano PF munzvimbo iyi. Vanonzi vave kunyimwa chikafu, mbeu kana fotereza nezvimwewo izvo vanofanira kunge vachipiwa pachena pasi pehurumende. Godwin Mangudla akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo pamwe negurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vachiti hazvisi pamutemo kuti masabhuku kana bato ripi zvaro rinyore pasi maserial numbers emagwaro anoratidza kuti munhu akanyoresa kuvhota kana kuti registration slips. Masabhuku nemasachigaro ezanu PF muzaka Central anonzi ari kuramba akaomesa musoro uye anonzi ave kuti wese anoda kutambira chikafu, mbeu kana fotereza pazvirongwa zvehurumende anofanira kuya neregistration slip yake. Vanoramba kupa masabhuku kana masachigaro ezanu PF magwaro aya vanonzi vave kunyimwa chikafu kana zvekurimisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemusangano mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai muzaka Central vafarai Gwenure vaudza Studio 7 kuti nemusi wechitatu chapfuura chaiwo vanhu vakaramba kupa masabhuku maregistration slips avo zvikuru sei nhengo dzebato ravo vakanyimwa mupunga waipiwa vanhu munzvimbo iyi.
Output out. Ari kupuwa on condition yokunge wa producer chislip chacho unopuwa. Therefore chislip ichocho vanhu havazohwisisi kuti vavhota here. Vamwe vanotofunga kuti vavhota vapedza kundopisa chislip ichocho panenge pachikorwa rice. For example today rari chitongorwa pa what 18 apa.
Vakaudzwa nevaigova mupunga uyu kuti mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly vaparadzai chakona ndivo vakapa chiga chekuti wese anenge asina kuburisa registration slip haafaniri kutambira mupunga kana chii zvacho chinopiwa nehurumende.
Ndeve zano pia vanorekodha pamwe vanosevenzesa masabhuku ari pro ivo ndo anenge achirekodha maserial number nezita nefoni number semunhu oga oga anenge achida kuwana chaanopiwa ipapo unondoprojesa slip zita rake.
Asi vachakona vauza Studio 7 kuti zvese izvi zviri kutaurwa manyepo uye vati vemapata anopikisa vanotya kukundwa musarudzo ndo saka vari kutaura manyepo. Vachakona vanoti vatori venhau vakasununguka kupinda muzvirongwa zvavo kuti vazvinzwire vega. Vanotiwo mukupera kwesvondo rino vachange vachipa vanhu mupunga nekuita zvimwe zvirongwa muward 15 muconstituents mavo. Kanzura muward 19 iyo iri muzaka Central vapita imba yarwo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vange vari kunyoresa kuvhota zvakanaka zvave kuitwa nezanu PF kwave kuchityidzira vanhu.
ndorazo kuti intimidation yato tanga hapana zvimwe vanhu vanoshaya senzvimbo ine yakambaita violence nguva yakareba ino nzvimbo yezvaka saka vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvakunyogwa nyogwa vanhu vanotanga kutya manje voti kuda taakudzikanwa pachavhotera nezvimwe zvakadaro nongoziva vanhu vemumareserva vanokasira kuvhunduka kana pachinge paita nekuti vakaona zvakawanda.
Vati sarudzo dzinokwanisa kufamba zvakanaka chete kana zvekuchichidzirana izvi zvikaregwa.
Ini ndirikuti deno vanhu vaita zviri fair vasiyana nenyaya dzokuvhundusirana kana anokambena akambena murunyararo kana anokambena akambena asingashandisi mainput kana kushandisa magovernment departments kana vashandi vehurumende kuti vashandiswe panyaya dzokukambena seizvozvo.
Mumashoko avakaburisa mukupera kwesvondo, sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vakayambira mapato ezvematongerwo enyika kuti atevedze mutemo nekurega nyaya dzemhirizhonga pamwe nekuchichidzirana. Vakatiwo nyaya idzi dzinofanira kumhangarwawo kune mamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita semapurisa neZimbabwe Human Rights Commission kuti dziongororwe. Ndakamirira Studio 7 kujerera kumasvingo. Ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemuchinoi vanoti mari yekuvandudza matunhu yeConstituency Development Fund inopiwa vamiririri vematunhu muparamende ishoma zvikuru. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupa pfungwa dzavo kuti mari iyi inoshandiswa sei uyo wakaitwa svondo rapera, vagari ava vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvichienzaniswa nematambudziko anosangana nevanhu munzvimbo dzavanogara. Mumiriri wechinoi muparamende vaPeter Matarutse vebato reMDC inotungamirirwa navamogeni Tsvangirai vakagovera zvakaenzerana mawadhi ose ari 15 mari yavakapiwa inoita zviuru 50 zvemadhora, wadhi imwe chete ichipiwa madhora zviuru 3. Mumwe mugari wemuwadhi 9 vaStanley Pedzai vanoti mari yeCDF ishoma zvikuru nekudaro vanokurudzira kuti mawadhi ari pedyo napedyo vasanganise mari dzavo kuitira kuti vavake chinhu chikuru chakaita semusika sezvo vanhu vakawanda vave kurarama nekutengesa.
Kana ungava kuti toda kuti tiite musika ipfungwa dzangu 3000 kaichange kana tikafunga toda kuvaka chishedhi chedu chemusika chaioka hachifani unless kuti tikaibatanidza oka tiri vamwe tongoganhurwa nerodhi tongotiwe kana tati ngatiisei musika pakedzi tapoka maketi pakedzi pakatapoka tikabatanidza tinogona kuita chinhu 1 chinokwana kuvakika nemari iyoyo because iyo mari yacho ichange haikwani kuvaka chinhu kana kuita chinhu chinoonekwa.
Mumwe mugari wemuwadhi 11 vatendai Musonza vanoti sezvo muwadhi mavo musina chimbuzi chevakawanda mari yeCDF inokwanisa kuvakisa chimbuzi mudhorobha.
But ndinonzwa kurazikana vanhu vanoshandira apa vachitotsidza toilet vachienda mumasango mayadhi evana ndochikumbiro changu chewadhi 11.
Mumwe mugari wemuwadhi 11 amai Angelini Gwangwadza vanoti imwe mari inofanirwa kuvaka musika kuti vanhu vasafambe mitunhu yakareba vachienda kunotenga muriwo kana zvimwe zvekudya mudhorobha.
Usatini tichemo kuwadhi 10 chekuti nzvimbo yedu ka haina mashopi plus haina musika saa tatira kuti zvakaita paexo patotawa pokapa titirowo mastructures emusika yekuti totengawo madomasi nemaonyeni netunhu kudiki padhuze ende panofanira kuitawo kana kashopu ezvino exo yacho yakavhara ndopataitenga chinhu.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wevanotenga nekutengesa muchinoi Muzvare Idzitsengwe avo vanoti mari yakawanda inofanirwa kuvaka nzvimbo dzekutengesera sezvo vanzwa nekutandanisana nemapurisa ekanzuru vachinzi vari kutengesera pasingabvumirwe.
Nokuti vana mai tisiida mudhoro kuona vana kuti vana vadyei vabuda vatevere vachienda kuchikoro saka tikaona zvinotibatsirawo semadzimai.
Vanhu vakawanda vakapinda mumusangano uyu vakarumbidza vamataruse kuti havana kusarudza kuti kanzura ndewebato ripi, asi vakapa makanzura ose kusanganisira gumi nevatatu vezanu PF mari zvakaenzana. Vamataruse vakakunda vaPhilip Chiangwa vaimiririra ZANU PF musarudzo dzemuna 2013, izvo zvakarwadza vaChiangwa vakanzi nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakarara vakapeka bhutsu musi waziviswa zvabuda musarudzo dzemuChinoi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Apa Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumwe wevakuru vanoongorora nyaya dzekutengeswa kwenyanga dzenzou nezvechipembere zviri kunze kwemutemo mupasi rose aurayiwa. VaEdmond Bradley Martin vakawanikwa nezuro svondo mumba mavo muNairobi vaine ronda muhuro rekubayiwa.
Aive chiremba wechikwara chegymnastics muAmerica Larry Nassar atongwa zvakare nhasi achipuwa mamwe makore ekugara mujeri ari pakati pemakumi mana nezana nemakumi maviri nemashanu nemhosva dzekushungurudza vanasikana vamwe vacho vane makore anosvika gumi.
Mapato anopikisa ari kuramba achingowanda munyika mushure mekuziviswa kwerimwe bato idzva riri kuzvishambadza kuti richakwikwidza musarudzo dziri kwegore rino nezita rekuti New Patriotic Front. Pane humbowo hwerimwe zvebato ringangoparurwa rinenge riine zita rimwe chetero rekuti New Patriotic Front, iro rinofungidzirwa kuti ndere nhengo dzechikwata cheG40 dzakadzingwa muZANU PF. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vebato riri kufungidzirwa kuti ndere nhengo dzeG40 iri, asi verimwe bato racho riri kutungamirirwa navatendai Peter Munyanduri vanoti vakatoshamisikawo kunzwa munhau nezverimwe bato idzva rine zita seravo. Ngatinzwei hurukuro yataita navatendai Munyanduri.
We formed our party after we record taona kuti hurumende iripo ikuita huri. Because we were working on a place, we were appointed to get a law with a minister of finance. I see one get a finance. We appointed to told that with a minister of agriculture. I see one get agriculture. Resulting in which is the corruption. I've got a corruption of prayer, number 300.
Batoiri, Rava Nenguwa Yakati, ragadzirwa raiswa panzvimbo rakunzi rakumhanya richitarisirwa kupinda musarudzo dza 2018.
Yeah, but 2018 ndopataka foma bato tichiritiri progressive and innovative movement about PINZ. Party yedivizione yedivizione yechinzvevanhu. Saka takazoita rebrand zuva 23 January takuita New Patriotic Front, which means bato rinofarira kubudira kuti zvinzvevanhu uye zvenenyika yedu.
Vamunyanduri, kune vamwe vatanzwa nezuro vari kubuda buda vari nemapepa ari kutenderera tendererawo zvakare mumadande mutande mune manewspaper vari kunziwo zvakare iNew Patriotic Front. Vamwe vanga vachitotiwo ndofunga ndevakabva kuG40 vaya vana vaJonathan Moyonana vakasukuwo here. Muri vamwe chete here neboka iri?
Ya hicho kwa dini ndakato shamsikwa kuona mu standard neo neo ya pura neo mu standard. Majita wa tupana wangu wano kusensa zidare. Rata kange tatu istaka former part pika kwenye samba hili kujeki. Tika email kwenye studio 7 daily news this day financial gazette.
Wamunya nduri to tarisa kuti imimi se batu wariru kupiki isa male papi ni gaziri uoze kupinda msaruzi.
Izu sutakaina kuma 10 provinces ACT received them of flyers in 20,000 in each capital. Taka wana umkano ubuda kuma paper news daily daily news. Ameno tiera ujuni jange kare uti budita sili sande meo. Pati mwaba paper ana daily news this day. Wadeko wa chikolo uti budita meta kuti ziwe. My elections are none because we can go to Kripa China because one is some came in our favor on Parliament at the expense of other competitors. So, in that case, we cannot say my elections are free and fair.
Avo vange vari vatendai munyanduri vachitaura parunare vari ku Harare ne Studio 7.
Nyanzvi mune zveutano dzinoti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko vachizoenda nguva yapera. Ngati nzwei nyaya ina Patricia Mudadigwa.
Munguva shoma yapfuura, chipatara cheparirenyatwa change chichiongorora gomarara remuromo wechibereko pamwe nekurapa pachena, avo vanga vachiwanikwa vaine dambudziko iri kana richangotanga. Vachitaura neStudio 7, mukoti mukuru kuklinika yevisual inspection with acetic acid kana kuti VIAC muchidimbo paparirenyatwa amai Bernadette Mandaza, vanoti kunyange zvazvo chirongwa chavo chaiye chakanangana neavo vane gomarara richangotanga vakasangana nemadzimai mazhinji aivato vane gomarara rakomba.
Vamwe havana ruzivo, vamwe vacho havatorina mari yekuya kuzoonekwa kuchipatara. Saka pavanzwa kuti kune zvemahara vari kutouya vavanhu vaakutorwara vakuda kutoenda kunorapwa kumwe, havasisiri vanhu vekutarisa kuti vadzivirirwe. Saka taona titori ne vakati wandei vatatozoendesa kumakliniks anoona nevaakutorwara.
Amai Mandaza vanotiwo kunyange zvazvo dambudziko guru rinoita kuti madzimai asaongororwa gomarara rechibereko iri nyaya yekushaya mari pamwe nekushaya ruzivo, chimwe chikonzero yenyaya yekuti gomarara iri rinobata madzimai panhengo yakawanda iyo vazhinji vasingadi kuti vatariswe.
Dambudziko rinoita kuti madzimai vasauya kuzotariswa dzimwe nguva kusaziva nekusanyatsofarira kuuya kuzotariswa because pane nyaya yekuti vanenge vachi inzvimbo yakawanda yatiri kutaura nezvayo. Saka zvekuti munhu angouya achitariswa ari vaita havazvidi. So kazhinji anozoti atoone dambudziko ndopoozouya. And kana ane dambudziko zvakune zvakutinonokei kuti zvirapwe. Iye tiri kuti kana munhu achikwanisa achisati arwara ndopaanoda kutariswa. And tinokurudzira kuti kazhinji kachona munhu atariswe kamwe chete mumakore matatu.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanotsigirawo kuti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko iri nekuda kweurombo, kuva nezvipatara zviri kure pamwe nekutoshaya zivo kwevanhukadzi.
Tiri kunaisa stereki one inyaya yemari kuti kaenda pachipatara normally unobhadhara inonzi consultation fee nyange iri dhora vanhu vakawanda havana dhora racho. Chechipiri kumaruwa uku madistances pama clinic akakura stereki so vanhu havagoni kufamba. Then kechitatu munhu mutema ukamuudza kuti une kansa yechibereko enda unorapa anoramba otanga oenda kun'anga ozouya chirwere chakura.
Dr. Labode vanotiwo chave kudiwa pari zvino kuwanisa madzimai dzidziso nguva dzese vachiti ruzivo rwegomarara repachibereko rwakaparidzirwa sezvakaitwa chirwere cheHIV and AIDS zvinobatsira kusimudzira utano hwemadzimai munyika.
Chikuru skuru stereki kuita zvatakaita neHIV kupinda stereki tichidzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chikabatwa chikakasika chinorapika.
Nzira dziri kunyanyoshandiswa kuongorora gomarara remuromo wechibereko ndedze pap smear nevyak. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa kamwe chete pamakore matatu. Asi kwavewo nenzira yekushandisa human papilloma virus screening HPV inova yave kukurudzirwa pasi rese sezvo ichibata utachiona uhwu zvakanyanya. Nzira iyi ine mutengo uri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe iyo inonzi nevamwe inoremera vazhinji. Nenzira iyi madzimai anoongororwa gomarara kamwe chete mumakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Musakangano wachirongwa chelive talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kunetsana kunonzi kuri kuramba kuchenderera mberi mubato reMDCT. Anokoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Zininga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.